Ndinokugamuchirai mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuda kuti titarise nezvedambudziko rezvirwere zviri kubata zvipfuwo zvikuru mombe. Zvatinonzwa kuti varimi vakawanda vari kurasikirwa nemombe dzavo kuburikidza nezvirwere izvi. Muhurukuro yedu tabata munyori mukuru wesangano revarimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vaZivaishe Zhou. Tirikugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaZhou.
Mazvitenyu.
VaZhou, mungatiudza kuti dambudziko ratiri kunzwa rezvirwere zviri kubata zvipfuwo zvikuru mombe rakamira sei?
Nguva inaya tiri mubishi kuedza kubatsirana navarimi zvikuru sasa pamusoro pezvipfuwo zvavo zviri kusangana nezvirwere zvinotinetsei. Asi pamusoro pazvo zvese pane chirwere chanetsa charura kumombe dzevarimi chatingati isusu January disease kana kuti filariosis nechirungu.
Chirwere ichi chinokonzerwa nei vaZhou?
Chirwere ichi chinokonzerwa nezvatingati zvishambwe. Tunowanikwa munzeve kwebrown. Tunonetsa kana even kuuraya nenzira yekutswanya kana kuti yatingati kutswanya.
Murimi anoona sei kuti mombe yake yasangana nechirwere cheJanuary disease?
Chamungaona nacho kuti zvino izvi mombe inogona kunge yakusangana neJanuary disease kuita mutochera kana kuti atingati mambabvu. Ndiyo saini hombe iyoiya yatinoona nayo mombe tisati taivhura patinovhura mombe paya. Zvimwe zvekusadya zvakanaka kana kufemera pamusoro kubuda furo kana rutemo muromo yobva yafa. Tikavhura chitunha chemombe iyoyi tinotoona isu kuti kudunduvira kunenge kwakaita ropa mumatumbu kunenge kuripo kwatingati isusu nechirungu hemorrhages. Yellow futi inenge yakazara mumuviri wese yatingati yaiya jaundice. Kushata kwechiropa kana chero muchichidya munodohwa kuti chiropa chashata. Kuzvimba kwenduru. Kana taona izvizvi varimi ngatitsvakei mishonga nekuchimbidza yekuti tirape mombe idzi.
Mishonga ipi ingashandiswa nevarimi kurapa mombe dzavo?
Tine mishonga yatinogona kushandisa paJanuary disease. Tengai umwe mushonga pamishonga yandichataura panapa. Munogona imwe kutenga yatinoti Butalex kana Butacam kana Butajex kana Clazon kana any wamunogona kuwana unenge uine yatingati Bupivacaine as an active ingredient. Because ichi chirwere ichi tingati isusu pachirungu inonzi protozoal disease inokonzerwa neparasite inonzi Theileria pava. Saka panenge pachidiwa an active ingredient.
Mishonga iyi inozopiwa sei kumombe?
Hamaka, kana mchinge matenga mishonga iyoyi, musaite mistake iri kuita vanhu vazhinji yekubayira mishonga uyu pese pese. Mushonga uyu unoitwa inonzi deep intramuscular injection. Inobayiwa muma neck muscles kwete pese pese. Ndinoreva kubayira just below hampu yemombe asi muri muhuro. Musabayira pagumbo kana kumwe. Varimi vanofanira kuteeresesa vazvizvisise. Apa tofomo January disease zvakawanda zvimwe zvinogona kuparadzirwa nebrown yeatic. Tingati isusu even inonzi gau sickness ipo. Saka tinokurudzira mubayire zvekare any long acting antibiotic. Atingati vana hitet kana alamycin kana penicillin kana copamycin kana procarben kana tetanus zvai. Izvozvo zvinogona kukubatsirai kuti mugare marwisa chirwere icho nezvimwewo zvirwere zvinenge zvichikonzerwa nekachishambwe kadikidiki katataura nezvakwako. Antibiotic idzi guys dzobayirwa mamwewo masaidzi asiri emuhuro mandambotaurawo.
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano revarimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vaZivaishe Zhou muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chepiri chehurukuro yedu navaZhou pamusoro pemachengeterwo angaitwa zvipfuwo Ini ndini Jonga Kandemiri, we Studio 7, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.